chitwaimana Mungu chikora makabasa asi kudzidza upenyu Chidzidzo chakakosha kukunda kudzidza mabhuku Mungu chikora makabasa asi kudzidza upenyu Chidzidzo chakakosha kukunda kudzidza mabhuku Chinotsi upenyu Upenyu kurarama zvaunodakana zvausingade Matambudziko kana makorokota pamunhu mumwe chete Nasi unoshamisira asi mangwana woshamisika Pamwe unoomera wazoguma waomerwa Chichingodaro, chichingodaro, chichingodaro Ndo chinonzi upenyu Kuvemwa kudiwa Tambira izvese kuvara kuve mukundiri Kuvemwa kudiwa Tambira izvese inga Jesu akafa asingafadzi munhu wese Hakuna munhu asina basa Choro uri moja Inotsigamo mbele musoro Mbuziri hata uchipukuta ziyande chungwe Suare kufa usitakunile kofini Uyenda kuno zivika Ukapinda basa usabe Kuti ufume umumbuzi ino chame kasungiwa Azimusi unotabani chacha ya hame isunumura
Rhinos Mauta, Gurifa Puchiegete Suva nosimtua Brighton Shubalete Samse Malo Marecha Pafio Emmanuel Matrimo Libert Katena Isundi Lele Felix Ziriva Brian Kise Dr. Maunganize
Baba ira, nechimba baira mamba ira inochewa chimbamba ira chinochererwa warira chinochererwa ii tinga kucherera Kabuzikoriga uya uchaite iko amawe Upeni kwire tike Unakona kuoma Chakuti unafunga buta uchaso wafabe
Unokuna kuchata nenazwa nea Matichi pembeira Bachitaza kuziva
Chinozi
pembeira Kunyura kuicha Yara kate
Chinozi upenyo
Chiremba sumaba jayi Kukuchuoro Steniwa mambo Prince Maradzikwa Give Mota Veshure Wane nichizema Obet Bere Edisa Moyo Chimdara Changpa Mondoro Christo Gara Philip Guyo Simba Ashtos Mkanya